unokumini yapo lese tagara maviki matatu apura takatanga kukona vanhu vemakereke vari kubatana kuenda paHennepin County Court kunonamata nekuti pari kutarisirwa kunge paine mbonga mbonga ichaitika nekuti vanhu vechitema vakanyanya kurwadziwa nenyaya yemaonerwo akaitwa mukoma George Floyd. Tinevanhu vatinoshanda navo vanonzi Dr Nekima Levy Pounds ndo vanga vari kunyanya kulida vari pa-forefront panyaya yematongerwo eyo nyaya iyoyi. Tikutarisira kuti pachange paine kusagadzikana muMinneapolis. Ini ndoona kuti matangiro aita trial pre-trial yachona ari kutiratidza mbonga mbonga ichange ichiitika. Tikanzora pfuura takaenda zvakare kumekuta memorial tikaenda kunobatana nevamwe kuti tisambe tichitaura nyaya yekuti yemaonerwo akaitwa George Floyd nekuafekta kwazvinoita vanhu vechitema muno muno maamerica muno muMinneapolis. Ndotoona kuti vanhu vematarenzi mosva vakatoisa mafenzi aya ane mabhabhi waya zvekuti vari kuedza nechose kuti pasave nevanhu vachakonzera mbongambonga asi mbongambonga ichange iri kutarisirwa zvayo.
Chii chiri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwekutongwa kwenyaya iyi nhasi?
Vari kutanga last week vakapedza kusarudza vanoti jury vanenge vachibatsira kutongwa iyo last week iyoyi pakange paine kutaurika kwakawanda nekunhonga kwavakaita vanhu vanogara pajury nenyaya yekuti vakaannounsa kuti vakapa mhuri yana George Floyd $27 million. Chinhu chasingafanira kunge chichiitika ichocho kuti vaannounse publicly kuti vapa $27 million nekuti zvinhu zvinokonzera like matongerwo enyaya yaFloyd aigona kusatongwa zviri fair nekuti nyaya yemari iyo yakaannounswa sevanhu vepublic vasati vatatidza kuti ndianani vanhu vakasarudzwa asi tirikutarisira nekushuvira kuti vanhu vanobva mumacommunity kwaigara George Floyd saka vanhu vechitema kana vanhu vechiasian malatina kuti vanhu vobo vari kuti havasi kuda kuti pange paine vanhu vechichena vakawanda nekuti matongerwo achona anoita kuti zvisange zviri balance zvisange zviri fair.
Vanhu muguta nemudunhu renyu iri reMinnesota Minneapolis vari kuzviona sei? Pane chiri kuitika here? Pfungwa dzavanhu dzakamira sei? Pane chamuri kuona?
Inini ndikanditi ndakagara kuMinneapolis for the last 20 years kubvira ndichiva muamerica gore rawaiwa mukoma Floyd nevana vangu takasimudza mhuri yese tikabva nekuti level yeviolence yakura vakomana vechitema kubvira pakaurayiwa George Floyd vane ukasha umwe unotyisa. Minneapolis downtown yese yakavharwa ndikatodriva ndichienda downtown Minneapolis inzvimbo yaakutyisa ndiri kuona kuti pane zvakare kuwanda kwevanoti magang members awanda zvinhu zvekuti tiri kutarisirawo sevanhu vanogara munharaunda yekuti ndinotarisira kuti zvinhu zvicharizovwa asi chinonditykisa ndechekuti matongerwo achaitwa nyaya iyoyi achadetemina level yeviolence ichaitika ndosati kunyanya kutyira.
Munofunga kuti nyaya iyi ichatora nguva yakadini kuti ipere kutongwa?
Ndinofunga kuti nyaya iyi kuda ichagona kuenda kana mwedzi chaiyo. Organization yandakatanga yandinorana inonzi Pumulani African Women Against Violence takapuwa mukana necity council yeMinneapolis kuti tinge tiri kuita vakapa vanhu vakawanda maorganization akasiyana vakatipa mari kuti tinge tiri kuhoda vanoti mahealing sessions kubatsira vanhu vedu vekuAfrica kuti tinge tiri kusangana paonline nenyaya yedenda recovid tichitaura nenyaya yekesi iyoyo painenge ichienda kuti vanhu vange vari kuzvichengeta pfungwa dzavo nekuti nyaya yatona kuti nyaya yeJoe Floyd yaafekta vanhu vakawanda mentally chaiyo ende vanhu vakawanda vari kunzwa stress yazvo saka ndirofungwa kuti nyaya ichaenda kana mwedzi yakati o asi ndinofungawo kuti zvakare kunyange pazotongwa utongo huchapiwa nyaya yeJoe Floyd nekukumbira kwayakaita pasi rose ndo magnitude yakakura yakaita kesi iyoyi saka nyangwe kesi ikapedza kutongwa lese in 2 months icharamba ichienderera maeffects enyaya iyi yaGeorge Floyd acharamba tichimaona pachatora nguva depending on kuti verdict ichabuda yakaita sei.
Chii chingaitika kana Derek Chauvin mupurisa uyu akawanikwa asina mhosva? Chii chamunoona chingaitika?
Pachaita nyonganyonga pachava nekudemonstrata chandonyanya kutya ndinotya kuurayiwa kwemuupenyu nenyaya yenyonganyonga iyoyi Because you know, downtown Minneapolis, I'll tell you what I'm a police at Simon Dranga Kaita, City of Minneapolis Police. I'll ask you a wonder. Ma wandro langa makamboita. Asi ma formation doma vidafura ndri kuona mapurisa anya awanda chakare. Awanda uyezve vari kuhaya National Army Guard. Kuti munyaso unoti nyaya inyaya yakakura sei vari kuhaya Army National Army Guard anenge ariko. Ndinotonzi autarisira kuti zvakanaka zviitike asi reality ndeye kuti pachave nekusagadzikana kuchaitika. Ndosati kutarisira izvozvo.